vachitaura pamusangano waitwa nesangano re-citizens in action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaga kutyidzana kwematunhu nevamasangano akazvimirira pamwe nehurumende vana mudziti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo mutevedzeri wamudziti wedunhu remwenezi vamartin vunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu. Nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya
mabharano wekanzuri yegutu vaalexander mutembwa vati gore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu
saka kune nzara yakanyanya ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa panoritan assessment iri kuitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumareserva mutaundi muchisiwa tiemeritwa kwese mutaundi nekumareserva kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chitafu chekufida vanhu vemagupu nzara yakanyanyisa kuve
mabharano wekanzuri yechiredzi injiniya wesley kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiyasa vaashford madhidha vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurwisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu
tinofara kuti isusu wese vemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani
munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo dr admopa zvakavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviurudzana nemakumi mashanu kumwenezi nekwachivi
hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvino totoona kuti inofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga
ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa nezimbabwe vulnerability assessment committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose sangano reworld food program rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuamerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti chiredzi mangwe chivi mwenezi nebhuera madzishe ekumatebleland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvemvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godkin timba